Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 7 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West waJob Sikala nemumiriri wechitungwiza North muParamende vaGodfrey Stole vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yekukonzera mhirizhonga yavari kupomerwa. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vosiya basa uko izvi zvinorevei pakutyidzana kweZimbabwe neBritain. Kusarudzwa kwemwana wemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi kupinda mukomisheni yesarudzo yeZEC kwokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Sikala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yekukonzera mhirizhonga yavari kupomerwa yakaitika kunyatsime kuchitungwiza. Mutongi wedare repamusoro amai Lucy Mungwari vanyima vaviri ava mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti vaSikala kunyanya vanogona kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa akasunga nhengo dzeCitizens Coalition for Change 10 kusanganisira vaSikala navaStole. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushamisika kuti sei nhengo dzebato reZANU-PF dzinotoonekwa nepamavhidhiyo dzichikurudzira mhirizhonga nekuvhiringidza zvinhu parufu rwamuzvare Mo Blessing Ali dzisina kusungwa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati hapana akamhangara kunyange hazvo veCCC vachiti vakaenda kumapurisa ayo avanoti akaramba kusunga vaipomerwa mhosva ava. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachitsigira danho rekunyima vaSikala navaStole mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mapazi ose ehurumende anosungirwa kuchengetedza vanhu kubva kune vanoda kukonzera mhirizhonga. VaSikala igweta ramuzvare Ali. Mugusiyane zvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
CCC Tanzwa mutongo wedare ya taure iyo kuti Honorable Job Sikala na Honorable Godfrey Sitole havafanirwe kupiwa bail.
Saka imiwo sebato reCCC mazvitambira sei izvi?
Isusu tinosimba nezvinotaurwa pabumbiro remutemo kana kuti constitution kuti munhu kana asati atongwa namhosva toziya tose kuti vaSikala navaStole havasati vambokonvictwa kana kupomerwa mhosva nedare. Saka isusu tinomira nezvinotaura dare kuti munhu kana asati atongwa mutongo wekunzi ndiye apara mhosva anenge ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare amutonga.
Mave kuronga zvipi kuenda mberi nenyaya iyi?
Isusu tinosimbira pakuti ivo vanofanirwa kutongwa vachibva kumba. Tataura nemagweta avo vataura ivo kuti vachasimbirira vachienda kucourt ezvinezvi kuti vanoapplya zvakare kuti vawane bail iyoyo. Tinotaura isusu kuti nyatsime 13 kana kuti varume vese vakasungwa panyaya yenyatsime vanofanirwa kusunungurwa vatonga vachibva kumba. Isu tinonyatsa kuziva kuti violence yese yakaita mhirizhonga yese yakaitika kunyatsime yakatangwa nakansela Masimbi wekuZANU-PF vakataura ivo kuti vanhu veCCC havatenderwe kupinda kunyatsime. Zvichibvowo zvakare panyaya yaMo Blessing akapondwa nevanhu veZANU-PF zvinozikanwa akawanikwa mutsime yemunhu ari member yeZANU-PF. Saka izvo izvozvo zvese zvinoratidza kuti panyaya iyi inyaya yekungonyararidza vanhu veTriple C nekuvambunyikidza kuti vasataure nyaya yeshanduko takatarisana nemaelection a 2023.
Mutauriro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare edzimhosva, munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuponda vaRoy Isa muna 2016. Vachere vanzi nedare ramagistrate vadzoke kudare musi wa28 mwedzi uno asi vaendeswa kumutirongo. Asi gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vati vachakwira kudare repamusoro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure ava vari kupomerwawo mhosva imwe chete navachere.
Nyori mukuru weboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamiswa padare remhosva nhasi muHarare vachiramba vachipomerwa mhosva yekuti vakaparadza upenyu hwavaRoy Isa. Dare ravarimanda kusvika musi wa28 July pari kunzi nestate ndopachabatanidzwa madhoketi edu rangu neravo sezvo zviri kunzi takapara mhosva imwe chete.
Saka mukufambira mberi nenyaya iyi mave kuronga zvipi?
Gweta ravo mai Beatrice Mutetwa vatizivisa kuti vaakuzoenda kudare rekumusoro rehaikoti kunoapply bail sezvo mhosva yemedha isingakwanisi kupiwa bail kulower court kumagistrate court. Saka mapepa avo aenda kunofailiwa nhasi, tamirira kunzwa zuva richazosvika bail ravo kuti zvingagone here kuti vachimirirwa kunzi mainvestigations anonzi aitwe ivo vange vari kumba vozotongwa vachibva kumba.
Ivo vachere vacho mavaonawo vari sei nhasi?
Tiona vachere vari kuratidza kuti vari munhu asina kunyanyosafektwa nekushungurudzwa kwavari kuitwa nestate yavaemarson Munangagwa. Tavaona vari munhu anga achitotikurudzirawo kuti tirambe tichishanda tichirwisa kuti varayiridzi vatambire mari inotenga, vachiti udzvanyiriro uhwu huchasvika pahunopera nekuti vanhu havanganyararidzwe nekupomerwa mhosva dzisina basa dzekutsvagiridza dziri kuitwa nehurumende.
Iko kusungwa kwavachere kuri kukusiyai makamira papi sesangano?
Zvokusungwa kwavachere kunoita sekunotidzorera kumashure nekuti munhu watine tiziva kuti idhonza rinodhonza kuti sangano uende mberi. Asi chakanakira hondo yedu ihondo yeruzhinji, kamba haizovhare zvayo asi tinotidzwa kuti pane gomba rasara. Tiri kufunyanyofarira nekubatana kuri kuitwa nevanhu veboka reAtuz vari kuona kuti tiri kushungurudziwa zvatoita kuti mangwana vanhu vati tichaita minamato nyika yese iri vhiju yekunamatira vachere vasunungukwe nekusanganisa nekunamatirawo union yedu yeAtuz kuti ikwanise kuramba yakasimba panguva yayasangana nemhepo dzatasumudzirwa nestate kuda.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBritain vaBoris Johnson vanosiya basa mushure mekushaya rutsigiro kubva kumakurukota avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kushaya rutsigiro uku kunouya apo vaJohnson vari kupomerwa mhosva yekutadza kutungamira nyika, kusatevedzera mitemo pamwe nekupererwa nemazano ekufambisa nyika kuti ienderere mberi. Kusiya basa kwavaJohnson kwatambirwa zvakasiyana munyika, asi vakawanda vachiti vatungamiri vemudunhu reAfrica zvikuru munyika vanofanirwa kudzidza kuti mutungamiri anogona kusiya basa kana joki ramuremera. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro vanoti kusiya basa kwavaJohnson kwakanaka sezvo nhengo dzebato ravo dziri idzo dzanga dzisafare nekutungamira kwavo. Vanyandoro vanoti izvi zvinoitika chete kunyika dzine utongi hwejekerere mukufambisa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero atinoita tinoti zvakanaka nekuti vazhinji vevavo ndo vanga vasina chivimbo navo ende uyezve mukatarisa sekubvunza kwamaita politics dzekunana London uku smart politics, asi politics dzemunomu dzine kuti uriwe bato ripi.
Mucha uriwe bato rinopiki sare MDCT va Witness Dube vanoti kusiya basa kwa Johnson kunoratidza zvinofanirwa kuitwa nevatungamiri vane nduramo.
Kunotiratidza yatingati muvono kana kuti example yezvinofanirwa kuitika munyika kana mutungamiriri aona kuti kutungamirira kwaari kuita hakusi kuunza hakusi kuburitsa zvinodiwa nevanhu.
Mukuru weplatform for youth and the community development vaClarice Maduku vanoti zvaitwa navaJohnson mucherechedzo wekuti vatungamiri venyika dzekumadokero vachine hana inovaudza kuti vatadza.
Sekuona kwangu kuresigna kwaita navaBoris Johnson chii chatinotambira, nekuti zvaratidza kuti maitirwo ezvematongerwo enyika kunyika dzekumadokero vanoshandisa yatingati conscience, ekuti munhu anotoonawo kuti zvichiri kuita ndirambe ndichiripo, uye vazvematongerwo enyika zvichiri zvinhu zvine mahigh moral values or moral, high moral standing, ekuti zvinofanotowa nevanhu vanenge vaine ruremekedzo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti kana mutungamiri asarudzwa anofanirwa kuita zvido zvenyika kwete zvake.
Chimwe chikuru chatinodzidza ndechekuti vanhu kana vasarudzwa kuti vange vari mutungamiriri vanofanira kuisa mainteresti enyika pamberi kudarika mainteresti evanhu kana mainteresti avo.
Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanirwa kuziva kuti vanokwanisa kubva vamwe vachiuya.
Tikutarisirawo kuti demokrasi yedu ichamachua kuti vanhu vazive kuti Office of the President ine udzamu, ine respect, ine dignity yainofanirwa kumaintainwa to the level and extent that if anyone brings the name of the Office of the President into disrepute, vanofanira kuti vasiye chinzvimbo kuti vamwe vanhu vatore chinzvimbo ichocho vachienda mberi.
Mutauri webazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vanoti wafa wanaka uye nyika inotongwa nevene vayo.
Vakuru vani vane shona yokuti wafa wanaka. Siya kwaita basa kwaBoris Johnson saPrime Minister weUnited Kingdom. Tinokutambira sekutambirwa kwakunoitwa nevana vekuUK nemaBritish anova aronga izvozvo. Asi isu kuno kuZimbabwe seZanu PF tinoti nyika inovakwa zvenevene vayo, igotongwa zvenevene vayo. Saka zvinenge zvaitika kuUnited Kingdom hatirwadzi dziwi kana kubatikana kana kutsamwa kana kufara nazvo, nekuti ndo zvido zvaitwa nevanhu vekuUnited Kingdom.
Britain pakatora vamunangagwa masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe yakazora moyo ichiti vainge vakundikana kunza utongi hwejekerere muZimbabwe sezvaitarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatorisa mhiko makomishina matsva ekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi kutoreswa mhiko kwaitwa nhasi uku kuri kunyanyo kachikamadza vakawanda, zvichitevera kutoreswa kwemwana wemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mahadhi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatora miko nasi ndi Catherine Mbofu, Abigail Millicent Mohadi Ambrose, Janet Mbetu Nzenga na Kudzai Shava. Vamwe vatora miko zvakae ndi Rosewita Marutare na Vashepard Manivi. Asi kusarudzwa kwa mai Mohadi Ambrose, mwana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vari nhengo yeZANU PF, kwakonzera mutauro wakanyanya. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kudomwa kwemwana na wavamohadhi kuchapa kuti vanhu vashaye chivimbo neZEC iyo yagara ichinzi yakazara mauto nevasori.
Kusarudzwa kwaAbigail Mohadhi achiitwa mumwe wevatungamiriri veboka rinotungamirira sarudzo dzemuZimbabwe reZimbabwe Electoral Commission kunongoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa neZANU PF haisi kuremekedza utongi hwejekerere muZimbabwe, nekuti Millicent Mohadhi Ambrose mwana musikana wemutevedzeri wemutungamiriri weZANU PF va Emerson Mnangagwa mutevedzeri wacho ari va Mohadi. Saka zvinoratidza kuti kutongwa kwenyika kwakuitwa zvemhuri ende zvakubuda ndezvekuti maboka anofaunga akazvimirira ega mubumbiro remutemo tinati masection 12 commissions anosanganisira reZimbabwe Electoral Commission angove kushandwa uyezve kushandira bato reZANU PF.
Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chakaipa kuti hama dzevakuru vakuru vehurumende dzipiwe mabasa sezvinongoita munhu wese. Amai Mohadi Ambrose vanonzi neZek vakadzidzira mabasa emari kana kuti accountant. Vachitoresa mhiko vamunangagwa vati vari kuzadzikisa zvinosungirwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vakudzaishava avo vanorarama neurema vatiwo vachange vachishanda kuona kuti komishini yagadzirisa matambudziko ose anosanganiwa neavo vakaremara munyaya dzesarudzo.
Zvatinofungidzira kuti kana zvatapinda muzeki tine tichibatsirana nevamwe kuti vaone kuti vanga adressa sei kana kuti vanga zvigadzirisa sei zvichemo izvozvo zvevanhu vakaremara. Kouyewo nyaya yekuti vaya vanobatsirwa pakuvhota kusanganisira vaya vasingaoni.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure mechiitiko ichi, sachigaro weZek amai Priscilla Makanyara Chigumba vatiwo vafara kuti komishini yavo yave nevanhu vakakwana uye vachaenderera mberi nebasa rekutara miganhu yematunhu munyika kuitira sarudzo dza2023.
Tarisira kuti iye zvino zvatane makomishina edu vachapinda kumaprovinsi nekumadistrict vachiita basa kumamultiparty liaison committee kunenge kune madzishe, masabhuku, mapolitical parties vachikurukura nezvemaboundary kuitira kuti tiite delimitation yedu tichinzwanana tichiwirirana. Tinoziva kuti kune vari kufunga kuti vachabirwa padelimitation, but delimitation hakuna munhu anogona kubira munhu. It's a scientific exercise.
Kunyange vamwe vari kugunununa nemamwe makomishina atora mhiko vanoshanda nesangano reelection resource center kana kuti ERC vatakunda tsunga vati tsvagiridzo yavaita inoratidza kuti hapana chakaipa pane vatora mhiko kunze kwemutauro wakonzerwa naamai Mohadi Ambrose.
Tatarisa mazita aya evanhu vaiswa pa Electoral Commission tikaona pasina dambudziko rakanyanya kuwanda. Pangoni zita wani rangokonzeresa zhowezhowe ramwana waKembo Mohadi. Isu se-Election Resource Center tinoti hapana munhu asingabvumidzwe kuitwa commissioner kuzeka. So uyu mpofu haasi mwana wa Obed Mpofu, uyu shawa kungofanana kwemasenemes asi kuma from kutarisa kwatanga taita preliminary hawasi wana wevanhu veZANU PF.
Asi vatsunga vati sesangano vanotarisira kuti vasarudzwa vativedzere mitemo yenyika zvinoita kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mvonga mupopoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evatori venhau anotiremisa Zimbabwe National Association of Freelance Journalists ari kushora zvikuru kurohwa nekusungwa kwemutori wenhau Enwe Yotamu. Yotamu uyo anoshanda akazvimirira arohwa paanga achitora vhidhiyo yekunetsana kweve City Park nevamwe vanoita basa iri risiri pamutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati yanga isiri kudayirwa. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanogara zvavo vachiti bazi ravo riri kuedza kuti kodzero dzevatori venhau dziremekedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemisa Zimbabwe vatabani mwoyo.
Ichokwadi, misa Zimbabwe inogununa zvikurusa nekumbunyikidzwa kwaitwa mutori wenhau Yotamu achiita basa rake muguta reHarare. Mapurisa anonzi ambunyikidza mutori wenhau uyu akapesera akuvara uyezve akaiswa munhapwa kusvikira isu semisa Zimbabwe tatumira gweta redu vatafadzwa mugabe vari mubishi mukumanyidzana kuti vaedze kusunungura torwe nauyi
muri kutiwo kudi semisa Zimbabwe nenyaya dziri kuramba dzichitaurwa idzi dzekushungurudzwa kwevatori venhau kuru mapurisa achipomerwa mhosva
semisa Zimbabwe izvi zvinoramba zvichitipa kunyunyuta zvikurusa uyezve kugunun'una kwakanyanya sezvamunozivawo imi kuti misa inogara misi nenguva ichiyeuchidza hurumende yezimbabwe kuti kutorwa kwenhau haisi mhosva uyezve kuti kana vatapi venhau vari pabasa ravo vanoita basa iri nekuti vakapiwa rukukwe rwokumira pamusoro parwo nebumbiro redu remutemo kuburikidza nesection 61 inovapa mvumo yekuti vaite basa ravo zvakasununguka
pane zvamuri kuedza here kuita kuti paitwe nhaurirano nemapurisa nezvenyaya
munozivawo kuti tagara tichikurukura nemapurisa tichivayeuchidza kuti basa ravo nderekuchengetedza vatapi venhau kwete kuvavhiringidza vachiita basa iri naizvozvo tichatora zvakare mukana uno kuti tinge tichitaura nevakuru vakuru vemapurisa izvikurusa zvotoenda munguva yakashata kazhinji yatinoona ichikanganiswa kodzero dzevatapi venhau yekusarudza vatungamiri vemakanzuru vekumirira matunhu uyezve nemutungamiri wenyika gore rinotevera
idzo nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau mungati dziri kuwedzera here kana kuti zviri nani tichitarisa makore apfuura
takange taona zvikurusa kudzika nekudzikama kwemapurisa patakange tichishanda navo nanhasi tiri kushanda navo paurongwa hwatinotiwo Police Media Action Plan donzvo iri tinoriita tichiti tikati gare gare todzokera patafura tondotaurirana kuti mubatiro watiri kuita basa wakamira sei tichisidaro tanga tichinge taona kudzikira mumwaka wa 2021 kubva mumwaka wa 2020 vatakaona vatapi venhau vakambunyikidzwa vachisvika 52
gore rapera vanga vari vangani muna 2021
22 tatachive neshuwiro zvikurusa nezviga zvatanga takaita nemapurisa kuti namba iyi irambe ichidzika kasi muonero watiri kuita mhepo dzinenge dzasumuka dzaakuenda nekusiku
mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vanoti zvombo zvavari kupiwa nenyika dzekumawirira kweEurope zviri kuvabatsira zvakanyanya mukurwisana kwavari kuita neRussia. Vapika kutora matunhu ose apambwa neRussia iyo yatanga kurwisa zvakasimba dunhu reDonbas. Vamiriri vedare reparamende muCameroon vanobva kumatunhu ari kumawirira anotaura chirungu akapandukira hurumende achida kuti nyika iyi ipatsanurwe ari kukumbira hurumende yenyika iyi kuti itumire mauto kunovachengetedza. Izvi zvinotevera kupambwa nekuurayiwa kwenhengo dzedare reparamende nehama dzadzo nevapanduki ava. Vamwe vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemasangano akazvimirira oga vari kupomera hurumende nebato rezano PF mhosva yekushungurudza vanopikisa ichishandisa mapurisa nemataredzi mhosva pamberi pesarudzo dza2023. Vamwe vari kunzi vari kushungurudzwa vanosanganisira nhengo dzebato reCCC nedzesangano revadzidzisi reATUS nevamwe. Hurumende iri kupomerwawo mhosva yekuvandudza mitemo yakaita semashandiro emasangano akazvimirira kana kuti wePrivate Voluntary Organization Act. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumuhanzu pamwe navatendai Ruben Mbofana vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vachirumuhanzu kuti vanoti kudii nezvipomerwa izvi.
Vanokomplena iravo vanenge varipo asi maZimbabwe vanoziva kwatakabva ndekwatikuda kuenda vanonja tikudzwa kuti zvese izvi pachirungu maacrobatics okuda kusora hurumende asi maZimbabwe vaya vagara vari vatengesi vana Judas Iscariot they'll be there iye zvino matora vese vanozviti vakasungirwa matongero wenyika mukavabvunza kuti iwewe unomunda here wamahara hana une claim here yegoridhe yeko hana asi hurumende ichiti zvino izvi ngazvipwe kuvanhu vatema ndopavanobvaona kuti havanhu vatengesi saka zvimwe tiri kutambisa miseve pamakunguwo tsuro dzichiuya vanhu vanongochema-chema vanhu vanoda kufadza varungu asi ruzhinji kuchizva kuti isusu tiri maZimbabwe regaiti vati nyika yedu sezvinotaura purezidendi kuti nyika inovakwanire nevayo
vambofana munoti nenyaya yatiri kukurukura pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu
naateerera mashoko ataurwa navachirumanzu asi sekuona kwatiri kuita nyika iri kutoputswa vene vayo nekuti kana tichiti tiri vene veZimbabwe tese takarwirwa chii takarwirwa utongi hwejekerere yatingatiyo dhemokrasi pane upfumi hwataurwa navachirumanzu kuti vamwe vava kuwana minda vamwe vari kuwana maclaims egold nezvimwe zvakadaro asi takazviongorora zvese izvozvo hausiri hutongi hwejekerere hwekuti ndekuti ndapiwa gold claim kana kuti ndapiwa munda tinoda one man one vote ndo yakanyanya kutonga panguva yehondo iyi ndo dhemokrasi yatinenge tichida kuona kuti ehe takasawirirana mbambedu munova munyika medu munomu tinofanirwa tichivi tichiremekedzana kuti uyu apikisa ngaaremekedzwe ndo zvatakarwira saka kana takuti uyu mutengesi ngaachitykorerwa kodzero dzake handioni zvirizvo zvinenge zvakarwirwa nevanhu zvakapirwa nevakomana nevasikana musango hatisi kuti munhu asara mhosva ngaarege kusungwa asi kana takushandisa izwi rekuti kumbunyikidza kodzero dzemunhu zvinotoreva kuti nyika inoyi yedu iyoyo yakarwirwa ine bumbiro remutemo
ndinotenda vambofana rakai tinzwe kuna vachirumanzu vachirumanzu pindurai tinzwe
zvataura vambofana ndizvo asi inhema here kuti maloyazi magweta vachinyatsokuzva kuti iwe wakauraya munhu asanomira mukoti kumira kubudisa tsinga achidhifenda nhema hapana chivanhu chirimo mukoti inhema dzoga dzoga dzechitaugwa asi mamajistrate namajudges vanenge vachioda kuti mhosva dziripo chakapirwa Zimbabwe masanctions through MDC imhaka yei takatadzira ani hapana munhu weopposition anokwanisa kutaura izvozvo nhasi uno the biggest embassy iri muZimbabwe ndeyamaamericans asi maamericans ivavo havadyidzani negovernment yeZimbabwe vanodyidzana nemaopposition parties kumhomho yeZimbabwe zvinorevei izvozvo ndo zvatinoti ndo chiri kuseri chisingazikamwi navanhu vasingazivi politics zvimwe zvese tingataura tikakwenenzvera handizvo ndo saka ndati maZimbabwens vakatera iye zvino ngavaite pinpoint leadership yeopposition in a farm nokuti vakabudzwa kuti mukangoparticipata muland revolution hatikubatsirei nemari ichi ndicho chokwadi chizere
vambofana pindai tinzwe hanzi vemapato anopikisa havana kuda kutora minda nenyaya yekuti vairambidzwa nevarungu munoti
aiwa idzo hadzisi chokwadi imo muzanup f macho tinotove nevari kutogunun'una kana vakarwira nyika inoyi vari kutochema kuti havana kupuhwa minda nekuti dzaipiwa mashefu saka kutozosvika kuopozishini kuti tinenge tatoenda kurepesa nekuti hakuna tinotoziva isusu kuti kana kumamisha kwedu chaiko kana kutopiwa chibage chaicho uchiziya nenzara zvine mapolitics mukati unototariswa kuti wabva mumba mani saka kana uchigona kunyimwa chibage kana fetiraiza zvaro bhegi 1 kwekuzoti minda
tinotenda varuben mbofana pamwe navagadzira chirumanzu anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina mutungamiri nkomo.